Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 21 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our biggest impediment to the achievement of the 2030 agenda is the burden of punitive and heinous sanctions imposed against us by some hegemonic and neo-imperialist powers amongst us here.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumuzinda weUnited Nations vachiti zvirango zvavakatemerwa ndizvo zvakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika.
Mashoko anoudhamu ende mashoko anotovaka. Ukaona munhu anokuudza chokwadi takakura kudaro, chausingakwanisi kuudzwa nevanhu vese vakawanda, munhu anotokuda.
Mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vanoti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere. Nhengo yesangano reTajamuka seSijikile yakaitwa kafira mberi vaSilvanos Mudzova vanoti vave kutarisira kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvo zvisiri kuzivikanwa kuti vakabayiwa jekiseni rainge riinei panguva yavakanga vapambwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura nhasi pamusangano wechikamu chemanomwe nerimwe weUnited Nations General Assembly muNew York vachiti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zviri kukanganisa zvirongwa zvekuvandudza upfumi. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichiratidzira pamuzinda weUnited Nations uyu zvanga zvichiti vaMugabe ndovauraya nyika nematongero avo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura pamberi pesangano iri nhasi vakati zvirongwa zveupfumi munyika zvave kukanganiswa nezvirango zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakabudirira.
My country Zimbabwe is
Zimbabwe yanga yaparura chirongwa cheZim Asset chekuvandudza upfumi. Chirongwa ichi changa chichienderana nechirongwa cheUnited Nations chakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rose.
VaMugabe vakurudzirawo kuti United Nations ivandudzwe uye pave nekujekeswa kuti ndiani achatora chigaro chemunyori mukuru wesangano iri sezvo vaBan Ki-moon vava kuenda pamudyandigere.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General.
Tinoda kuti United Nations inge ichivandudzwa uye tinodawo kuti pajekeswe kuti ndiani achatora chigaro chemunyori mukuru weUnited Nations. Iko zvino zvinhu zvacho zvinenge zviri kuitwa muchivande muUnited Nations Security Council.
Asi apo vaMugabe vange vachitaura zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nedzimwe nyika zvange zvichiratidzira panze pemuzinda weUnited Nations. Vamwe vange vachiratidzira apa muimbi ane mukurumbira zvikuru Dr. Thomas Mafumo avo vati vaMugabe vakura uye ngavachienda pamudyandigere.
Hazvireve chinhu, zvinonyadzisa kuona murume mukuru auchimira pamberi peruzhinji rwenyika dzakawanda uchitaura nhema, uchinyepa munhu mukuru, usingataure zviri kuitika kumusha kwako, kuti kumusha kwako vanhu vari kushupika sei. Vamwe vari takaona vamwe mapikicha vanhu vari kudya nyama dzemakudo, kushupika ikoko. Vana vanga vachisuppose kuti vave maleaders yezvinezvi vamavenders vakaenderei kuzvikoro saka chikoro basa rechikoro inderechi vai vari kuenda kumayunivhesiti vari kuenderei and these are the leaders of tomorrow saka iwe kana uchiramba uripo pakusvika wasvika 90 I don't know za 92 mayes haana uchingorambira uri pachigaro uchiti ndini chete
Mashoko aya atsinirwa na Dr. Patson Dzamara, munin'ina wava Itai Dzamara, avo vakapambwa gore rapera, vachiti vamugabe vainge vakundikana uye vanofanira kusiya basa.
Tinoti tijekese kuti zvirango hazvina kutemerwa nyika. Zvirango zvakatemerwa ivo vamugabe nevamwe vanobata navo muzanu PF.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga avo vari kuongorora zviri kuitika kuUnited Nations vanoti panyaya yezvirango vamugabe ndivo vakazvisikira moto muziso. Vatiwo zvinoshamisa kuti vamugabe vanoda kuti United Nations ivandudzwe asi vachiramba kuvandudza zvinhu muZimbabwe.
Zvekuvandudzwa kweUnited Nations zviripo hazvo asi vamugabe havafani kuramba vakambambashira. Panyaya United Nations vachisiya kuvandudzwa kunoda kuitwa kuZimbabwe.
Zvichakadaro, vesangano December 12th movement vange vachiratidzirawo vachitsigira vamugabe. Sangano iri ndere vatema vemuAmerica vagara vachitsigira vamugabe. United Nations iri kusangana pasi pedingindira rakanangana nekugadzira nyaya dzebudiriro pasi rose kana kuti the Sustainable Development Goals, a universal push to transform our world. Ndakamirira Studio 7 muNew York ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vari kuNew York kuna vamugabe. VaMuzembi vaudza chioneso Jani weStudio 7 kuti vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vaitwe munyori mukuru weUnited Nations World Tourism Organization.
Ndiri kutenderera munyika muno muUnited States pasi rese tichitsvaga tsigiro yebasa kurura pamusoro remutungamiriri webazi rokushanya nokuvhakachirana rinonzi UNWTO. Vazhinji muZimbabwe vanotondera kuti takaita General Assembly yebazi iri muna August 2013 kumusha kuVictoria Falls. Yasvika nguva yekuti tichiritora tiritungamirire nokuti Africa yakatsigira danho rakatorwa neSADC kuti Zimbabwe ngaitumire muchinda wayo muZembi aende kuMadrid kune muzinda webazi iri andotungamirira basi iri.
Mamiriro akaita zvino muZimbabwe hakukanganise here kuwana mavoti?
Vanhu vanokatyamara pasi rese tinokatyamara nezvetinoitirana isu maZimbabweans nokuti vanhu vakafunda zvikuru tinofanira kunge tichitikana pane nyaya dzinenge dzichida kutaurwa. Vanhu vanovharirana mumba mavo padare ravo vokurukura vopedzerana ndozvinoita matare avamachua. Mukaona muchipengereka mumastreet kungozvisekesa nepasi rese hapana chinobhenefitwa ipapo kunze wongosekwa. Ndiri kuno vanhu varikufamba vachingodzungudzwa pavanoona maZimbabwe achitukana vanotuka vamugabe nevanodzorera. Zvinosvodesa hapana chinombowanikwa ipapo kunze kwesvodeso ndoyetinoona isu.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vari kuNew York vachitaura nachioneso Jani weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaSerese Kama Ian Khama vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya chigaro nechimbi-chimbi vobvumidza utungamiri hutsva kuti hugadzirise nyika iyo iri kudzoserwa shure nematambudziko mune zveupfumi nezvematongerwo enyika izvo zvavanotiwo zvave kuremedza nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Vachitaura nesangano renhau reReuters, vakama vanoti vamugabe vanofanirwa kutambira chokwadi chemamiriro yakaita zvinhu munyika voenda pamudyandigere danho ravanoti vamugabe vaifanirwa kunge vakatora kare kare. Vakama vanoti muZimbabwe mune vanhu vakawanda kwazvo vane unyanzvi hwekutungamira nyika vanokwanisa kutora matomo kubva kuna vamugabe. Vanoti nekukwegura kwavaita uye nemamiriro aita zvinhu munyika, vamugabe havachakwanisi kufambisa zvakanaka mabasa ekutungamira nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Mashoko anoudzamu ende mashoko anotovaka. Ukaona munhu anokuudza chokwadi chakakura kudaro chausingakwanisi kuudzwa nevanhu vese vakawanda, munhu anotokuda. Nokuti vanoziva kuti vamugabe vakaramba achiita zvavari kuita zvokutonga nedemo, zvokutadza kutungamira hurumende, zvokutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, zvokutadza kugadzirisa nyaya yemabasa, zvokuti munyika mugare mune mvunga mupopoto, mapurisa nevasori vachitora vanhu usiku vachirova sezvetinoona zvakaitwa vamwakadza vanga vachibudisa vakapiswa kumagaro kwavo nokurohwa vari muchitokisi. Zvinoita kuti mazuva vamugabe ekupedzisira asazova mazuva ane hunhu, ende zvinoda munhu ane rudo kuti akwanise kutaura zvaitwa navakamasha.
Asi munoona here vamugabe vachitambira kurudziri iyoyi?
Aiwa, vamugabe havatambiri. Nezvimbwanana zvavo zvinovatevedzera zvavanoshandazvo kuzanhu hazvitambiri. Vanototukirira chaizvo kuti tumwa nevarungu mutengesi anotaura zvisizvo. Asi mamiriro akaita zvinhu muno munyika nokutonga kuri kuita vamugabe nemamiriro akaita ikonomi kuti 90% dzevanhu havana mabasa, 97% yemari inowanikwa nehurumende iri kungoshandiswa kubhadhara vashandi, asi vashandi vacho vachitobhadharwa mazuva avo kubhadharwa adarika, vachibhadharazve mari shoma shoma. Zvinoratidza kuti pasvika vamugabe kwakumazuva andadzoka chaiko.
Mashoko avakama aya anosiya papi ukama hwavo navamugabe kana ukama hwenyika mbiri Botswana neZimbabwe?
Nyika vanhu zvehasi munhu wanhu zvemaleaders anouya achiindaka. Smith akatombouya akaenda, vamugabe vava asati vaenda asi vachaenda, asi nyika yeZimbabwe haindi, inoramba iripo. Tino ukama hwakakosha hwetinahwo nenyika yeBotswana hwakatobvawo kunana baba vavakama.
Vanga vari Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vanhu vakawanda munyika nhasi vashora hurumende nemashoko ayo nezuro ekuti vose vari kushandisa mureza wenyika zvisina mwero vachasungwa, vachiti zviri pachena kuti hurumende yeZANU PF haisi kufara nekushandiswa kuri kuitwa mureza nevanhu vari kuratidzira vakaita samufundisi Ivan Mawarire weThis Flag Campaign, vetajamuka sesijikile nevamwe. Mutore udenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo nezuro, munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakayambira vese vavanoti vari kutyora mutemo wezvemureza wenyika kana kuti Flag of Zimbabwe Act newekushandiswa kwawo weFlag of Zimbabwe Use and Application of Flag Regulations 1997 Statutory Instrument 194 of 1987 kuti vachasungwa uye vanogona kukandwa mutirongo kwemwedzi mitanhatu kana kubhadhara faindi yemazana maviri emadhora. Asi vazhinji vatataura navo varatidza kushushikana nemashoko amai Mabhiza vachiti zviri pachena kuti hurumende yave kuronga kurambidza veruzhinji kushandisa mureza wenyika. VaMaclean Mowati vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba kumbunyikidzwa uye kuti vashandise mureza wavo sezvavanoda.
Fregi zvinoti fregi ndeyerutesa, haisi fregi yekumba kwemunhu, ende haisi fregi inomirira nyika yeZimbabwe. Haimiriri senemu yemunhu, haimiriri mutupe wemunhu, tota memunhu, inomirira nyika yeZimbabwe. Zimbabwe yezeho.
Mumwe womugari wemuHarare uyo atanonzi Priska ati mashoko ehurumende haana kunaka sezvo mureza uri wemunhu wese.
Nyaya yeflagi, flagi chinhu chemunhu wese muZimbabwe citizen. anti chiyo chano identify na chokuti ndiri party of nyika iyi. Saka kana wakupuwa marules ya kutunashansuwa say, especially kana uchishansuwa pasu kuti urukueza ita patriotic, I think pane problem.
Muta uriwechikuwa tacheta jamu kava promise mkwa na nzivanoti, avanacha wano funduka pa mashokwe urumende aya, uye vacharamba wachishandisa mureza wenyika, senzira ikura tiza kutuvanu da nyika yavo.
Isu tunashansuwa flag, shakanaka, shukuru, tichiratiza kunyunya kwedu, kunyunyuta kwedu, nekufiringwa kwa itwa nyika yedu ya Zimbabwe. Uye chirutati singa mbo ishandisa shakanyanya, nesho atau kwa takutozo nyato ishandisa flag.
Motewezeru wa sachikaro wa MDC TV Morgan Komichi, vati jiripache na kutuhurumende haisi kufara ni kutu mapatano pikisa pa mweneme rujinji, vavi kushandisa mureza apu wanenge vachirati zira, uye vati baturavo, rino tzigira kushandisa kwe mureza ni wanawe Zimbabwe.
Saka shatisha ite suwa niwe Zimbabwe ashinga diteminiwe nestate suposi ndia tukusara na ayo.
Nengoye zanu PF vari gweta wa psychology mazivisa vanoti zvaitwa nehurumende ndizvo chaizvo.
Harisi danu ratorwa nehurumende mutemo wagara urimo munyika yeZimbabwe kuti flag ijira rakakosha reZimbabwe.
Asi rimwe gweta Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa pa Kent Law School Britain vanoti zvirikitwa nehurumende kuchikora bumbiro remutemo idzva.
Pane mutemo uripo asi mitemo yose yemuZimbabwe inofanirwa kuti inge ichienderana nebumbiro remutemo iro rakabvumwa nevanhu muna 2013. Mutemo uyu wakaiswa muna 1980 ukazochinjwa muna 1985 tofunga na 2001. Saka yakauya bumbiro risati rapo. Saka inofanira kuti iverengwe ichienderana nebumbiro riripo. Maonero angu ndiye kuti pane zvinhu zvakawanda zvinokanganiswa bumbiro remutemo nemutemo iwoyo.
Kambani yeWilliam Smith and Gurok ndiyo kambani inozivikanwa iine mvumo yekugadzira mureza munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nengo yesangano reTajamuka sesijikile yakaitwa kafiramberi vaSilvanos Mudzova vanoti vaive kutarisira kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvo zvisiri kuzivikanwa kuti vakabayiwa Jackson rainge riinei panguva yavakanga vapambwa. VaMudzova vakapambwa kumba kwavo svondo rapera nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakatoshwa pedyo neNarira Hills kuNorton. Blessing Zulu wa Studio 7 abata vaMudzova avo vachiri kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare avanoti vaive kutyira upenyu hwavo asi vachitiwo vakavhiwa nemuvhuro kugadzirisa dumbu ravo.
Ndakaoperatwa nechemandi vachitada kugadzirisa mamiriro anga vaita matumbu mudumbu. Anga akafamba ivi akaikuzvinezvoperehen yacho ndaitokudai chambiri kupora. Handiri kundika zvazviri nani zvikuru. Kufamba ndakaoperatwa zvino ndakwanisa kuzvita ndakwanisawo zvakare kunge ndichienda kutereti pache zvangu ndega.
Saka iri dambudziko rematumbu rakatanga kubva zvamakarohwa?
Rakatanga musangaro wacho usiku wacho ndakatanga kuita maproblems iwayo kunda ndisakwanise kuti ndiende kutereti pache zvangu ndandisakwanise kuti ndipinde kadyira zvino ndokwanisa kuzvibudisa zvekare. Saka dambudziko iri rakatotanga mushure mekunge ndaita zvedarohwa nekuti vaiita zvokunditikatika mudumbu macho pamwaitika zvokundigara pamusoro pedumbu macho.
Pane nyayawo yamakataura kuti pane Jackson ramakabayiwa risingazivikanwe kuti nderei, vari kuongorora here nyaya iyi vana chiremba uye vari kuti kudi?
Ndo chinova chinja chiripo chikuru chavo chiri kundityisa pari zvino. Zvemaronda azvi zvinoiziva kuti zvinorapwa zvichipora nezvisi zvingachena izvi. Asi hondo iripo mati pari zvino ndeve kuti hapasati pazivikanwa kuti chandakabayiwa chaicho chaicho chii. Uye zvakare vamwe vane vana chiremba kusiyana siyana kwavo vari kuita. Nini ndiva mwana kabvunzawo Dr. Zuhimi Nhaiti vari kuti zvinogona kunetsa kuti zvinge zvichiita se zvichionekwa muno muZimbabwe. Saka ndofanira kunge zvichiita se zvichitobuda kuti zvinotarisirwa kunze. Saka chinovachinja kuti kurukuru chakundityisa chekuti ndokugara ndisingazive kuti ndakabayiwa chii, ndakabayiwa chinhu chinozogonderwa chandiuraya kamwe chete here, ndakabayiwa asidi here, ndakabayiwa ropa rakaibva here. Ndo chinhu chiri kundinetsa pari zvino izvozvo kuti ndisikwanisa kana kurarava ndichizvifunga kuti ndine kakutya kari kuitika pamusoro pazvo.
Nengo yesangano reTajamuka sesijikile yakaitwa kafiramberi vaSilvanos Mudzova vari parunare muHarare na Blessing Zulu wa Studio 7. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP nhasi rashora zvikuru hurumende yeZANU-PF richiti yakonzera kusagadzikana munyika sezvo iri kutyora kodzero dzevanhu ichishandisa mapurisa. Mumashoko ayo ekucherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace, ZPP yati hamusisina runyararo munyika sezvo hurumende yava kugara ichishungurudza vanhu uye zviri kusei avo zvikuru sei avo vari kupokana neutongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano iri rashorawozve kutsakatika kwavaitaidza mara navaPaul Chizuzu ichiti uhumbo hwekuti zvinhu zvaita manyama yemire nerongo muZimbabwe. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutungamiri weZPP Muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zvizhinji.
Kana takatarisa magariro akaita vanhu muZimbabwe iye zvinezvi, tiri kuona kuti pane kushushikana kuripo panyaya dzezvematongerwo enyika, panyaya dzezveupfumi uyezve nemagariro evanhu. Takatarisa nezvematongerwo enyika, tiri kuona kuti pane kushushikana zvikuru kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa nekumbunyikidzwa kwavari kuita kuti varambidzwe kuratidzira, chinova chinhu chinobvumidzwa nebumbiro remitemo. Zvikuru sei tiri kuona kuti kana vanhu vachiratidzira vari kushungurudzwa, vari kurohwa. Ndofunga izvinezvi muri kuona mifananidzo yezvironda zviri kuita vanhu vari kurohwa nemapurisa, zvinhu zvatiri kuti isusu pazuva ranhasi ratiri kucherechedza zuva rerunyararo hatina runyararo rwatingataure nezvarwo tichiona zvinhu zvakadaro.
Saka zvii zvamunoda kuona zvichiitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi?
Zvatinoda kuti zvinge zvichiitwa nehurumende, zvimwe zvinhu zvakawanda takatozvigadzirirwa kudzara vanhu pavakapinda pabishi rekugadzira bumbiro remutemo. Zvakaipei kuti bumbiro remutemo ringoteedzwa zvariri? Nekuti ndofunga kubvira musi May 22, 2018 pakaita kuzvipira kuti ndiwo wave mutemo mukuru waakuteedzwa munyika. Saka takangotarisira kuti izvozvo zviri mubumbiro remutemo zvikateedzwa, zvikuru sei pakuratidzira kwevanhu, zvinhu zvinongoita kuti zvinhu zviendeke. Panguva imwe chete isusu seZimbabwe Peace Project tinoti isusu hazvina kukodzera kuti vanhu vanenge vachiratidzire vashandise mhirizhonga. Nekuti kana takatarisa bumbiro remutemo rinotarisa kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira kana kunosvitsa zvido zvavo kana vachingozviita murunyararo.
Muzvare Justina Mukoko, vanotungamira sangano reZimbabwe Peace Project, vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuCharlotte, North Carolina, muno muAmerica, anoti akagadzirira zvakasimba sezvo ari kutyira kuti vanhu vakawanda vacharatidzira vachigunun'una nekurayiwa kwakaitwa mumwe mupurisa wechitema munzvimbo iyi. Kwakaitwa mumwe murume wechitema nemupurisa munzvimbo iyi. Nezuro usiku, kwakaitika kuratidzira kunotyisa mushure mekupfurwa kwavaKeith Lamont Scott. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo nhasi vasangana navana muzvina bhizimusi mudunhu reMidlands vachitarisa zviri kunetsa vemakambani mudunhu iri. Makambani akawanda munyika ari kuramba achivharwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navamoyo.
Musangano uyu wanga uri update yatinopa kuma members of CZI. Tinopa ma update every 3 or 4 months to the constituency of CZI.
Saka zvinhu zvakamira sei mugweru sekunzwa kwamuri kuitwa kubva kunhengo dzesangano renyu?
Mabusiness vari kushanda hawo asi pane zvakawanda zviri kuvanetsa, vane zvichemo zvakatoti wandei pakushanda kwavo semabusiness. Kuti kutengwa kwezvino kwakadzikira, kushanda zvandingati cost production cost ari kukwira, saka vane zvichemo zvakatoti wandei.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vari parunare kugweru na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIndianapolis mudunhu reIndiana muno muAmerica, muzvare Mutsa Majero. Avakanyora bhuku revana rinotsanangura nhoroondo yeupenyu hwakasiyana-siyana, kusanganisira wavakararama ivo pamwe nemhuri yavo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
This student is also study international psychology. Ndikuita PhD yangu in international psychology. But it's also ndakaenda kuchikoro for counseling. Saka ndinoshanda se counselor kana therapist ne vana vekuchikoro, all ages, school age children. Asi zvoso ndambotora break from work kuti ndi focus on bukurangu meet chipo as well as with such koro kupedzisa PhD program yangu.
Mataura nezve buku meet chipo. Ibhuku rakaita sei iri uye mungatisanangurira pamusoro pazvo?
Meet chipo ibhuku about musikana anonzi Chipo wekuZimbabwe. It's basically a book about Chipo's story. Chipo nemhuri yake, they moved from Zimbabwe to America. And it's a book for maybe my ages, 8 years and older. And you know what's going on with life in Zimbabwe, a typical child that akakurira kumusha. And you know what's going on with some aspects of Zimbabwean culture. And then the story story yake move from Zimbabwe nemhuri yake to America and the adjustment that she has moving from Zimbabwe to America.
Ichi chakasvitsa kuti mufunge kunyora bhuku iri muzvare Majero?
Ndaida kunyora bhuku iri kuti vana vari either in diaspora or muZimbabwe vave ne my stories that they can relate to. Also, just to highlight Zimbabwe's culture, because right now, with everything going on in Zimbabwe, there's a lot of negativity about the country. And ndakashira kuti vana vakure vachiziva Zimbabwe yandikakurira inini, Zimbabwe that I absolutely love and miss so much. And I wanted to highlight some positive things about Zimbabwe's culture wherever you are in the world.
Mati makakurira kuZimbabwe, makakurira nzvimbo ipi kuZimbabwe?
Ndakakurira muHarare, taigara kuGrange muHarare. Musha kwangu ndikwa Musana, ndakakurira kuHarare.
Saka makazobva kuZimbabwe muchiuya kuAmerica riini, uye chii chakaita kuti mubve kuZimbabwe kupinda muAmerica?
Ndakabva kuZimbabwe muna 2003, and mukoma wangu nehanzvadzi yangu vanga kutogara muno muAmerica. And vabereki vangu vanga vachida kuti inini pandaipedza form 4 ndiyozodzidzo kunoko. And at that time, it just so happened that it worked out perfectly kuti ndimuve namai vangu. Baba wangu wangu wari kuEngland at the time. Saka ndakamuva namai vangu and then baba wangu wakawazo tijoina tasomuva kunoko.
Masvika muno muAmerica, pane mutsauko here kana musiyano wamakaona pakati pekurarama kwamaiita muri kumusha nekurarama kwamama kuzoita mamuno?
I think the biggest thing chandikaona was just the way of life and pace of life. Because Zimbabwe, we tend to be more relaxed and we take our time and muno muAmerica, everything is very fast paced. Vanhu vari kumhanya mhanya vari kushanda mabasa 3 or 4 kuti vararame.
Avanga vari muzvare Mutsa Majero, chizvarwa cheZimbabwe chiri muIndianapolis kuIndiana muno muAmerica. Tokupai zvabuda mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Cholocho 0, Triangle 2, Vulawayo City 1, ZPC Kariba 0, Caps United 0, Ngezi Platinum 2, Chapungu 0, Border Strikers 0, FC Platinum 0. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa zviri kuitika kuNew York kune musangano weUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura kumuzinda weUnited Nations vachiti zvirango zvavakatemerwa ndizvo zvakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vanoti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda.